A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, where we speak about issues affecting women on the Women's Roundtable. This September the 3rd, 2015. We're glad that you've joined us this evening. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And on the Women's Roundtable today, we are looking at the high prevalence of HIV/AIDS virus among sex workers. What are your views on the issue? To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
But for you women out there, don't forget to join us every Thursday at 8:30 p.m. Pa Chinache Mazimai, the Women's Roundtable. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
My first day in sex work, so I had two friends of mine whom I took as sisters. They were older than me. So we went to City Sports Club. You know, when you're at a BIO, they can hardly see that this person is new, and I was young. I looked very nice. I got many clients. In a short period of time, I had money. So these other guys that were watching us, so they told us they wanted us to offer them services, but they wanted me the most. It is true that I know that they've seen us going in and out, and they knew that we had money. So they took us and changed the bar to Mbari. So when we got there, we thought they were going to book us lodges, but no. We went to Mbari Cemetery, where they stopped their car and told us to get out of the car and remove all our clothes. We removed the clothes and we were left naked. They took all the money that we had inserted in our bras. They took our phones, our mobile phones. They raped us. One of my friends was positive, which I knew, and she was on ARVs. They exchanged us one after the other, rotating us without protection, without even wiping their dirty. Which I sometimes, if I think about it, I always say, are they rituals? What did they do that for?
Ezinhle uyabe uthola imali, uthola konke okufunayo ebantwini bakho. okubi wangibona ukuthi uyakwazi ukuthola umkhuhlane abantu babe engani wawenyanya engani kanjani cause babe futhi lokhu kwenza ukubi. Okwangenza ngangena itrekileyi ukuthi kwakunezinto eziningi engangifika la mbengenkazana lo dubo sibili ngoba mnangingifisela abantwana abathathu. So kwakumele ngibanakekele kungena omunye umuntu ongabanakekela. Amadoda abanye especially laba abangena abazefuna ukuthi ngicansi kuyabe kungamadoda athabileyo abaye bengafuni ukusebenzisa i-protection ngoba babe futhi endlini abayisebenzisa. So ngangihlangana nawo izinto ezinjalo but mna njengoba nganingumuntu ethomezihlola i-HIV status yakhe ngizibona ukuthi ngi-right ngangibona kungcono ukuthi ngihambe nje ngingenamandla kunokuthi ngilale lo muntu engingakwazi i-status sakhe. So khathesi sengachiyana lakho ngoba sengisebenza enye i-reason ngachiyela abantu abantu ukuthi abantu abantu bengangiboni ngiphuma ngingena ngiphuma ngingena yikho kwangenza ngachiya aba le nhlanhla ngathola umsebenzi.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of HIV/AIDS virus amongst sex workers. What are your views on the issue?
The Center for Sexual Health and HIV/AIDS Research says at least 20% of sex workers are HIV positive and is calling on the government to include this sector in the country's HIV and AIDS programming.
And PJ, the center also says statistics from the 2009 and 2015 show that there are over 52,000 sex workers throughout the country. And of these, 26,000 of them have tested positive for sexually transmitted infections, including STIs. And of those, 10,000 of them tested HIV positive.
And at least 4,060 were referred for further HIV management. According to the organization, sex workers are amongst the high-risk groups who include gays and prisoners.
And PJ, prostitution, as we know, is illegal in the country, but some of the rights organizations actually say this, you know, health workers use this as a way to stigmatize those that come in for treatment when they are sex workers.
Mm-hmm. Health Minister also, Dr. David Perenyatwa, recently said government was going to engage key populations in HIV and AIDS programming and move most sexual rights organizations say is a step in the right direction.
And PJ, actually, one of our interns at Tato Mokona had an opportunity to speak to Dr. Perenyatwa on one of the high-risk groups, which happen to be people in prison. And we take a listen to what Dr. Perenyatwa says.
The statistics are such that the HIV prevalence in the country is 14% in the general population, but in prisons it's 28%, which means it's double. And we are now saying there must be further research to establish whether, in fact, people come into prisons because they are from high-risk communities and are already infected, or they get infected from within the prison. That research has yet to be done. And that means prevalence rate in prisons is double that of the general population. This is true of many countries within the Africa region, that the prevalence of HIV in prisons is double.
Aiwa, PJ, we heard there from Dr. David Perenyatwa, the health minister, just explaining about what is happening in prisons, especially when it comes to the high-risk groups like prisoners. But today, as we know, we're talking about sex workers. Over to you, PJ.
Namhlanje kuhlelo lwethu sikhuluma ngodaba lolu lwabaphila ngokuthengisa imizimba yabo, ama-commercial sex workers. Lapha ke sike sezwa abakhulumileyo abanye bangkhona ababesenza umsebenzi wona lo asebayeke lakhathesi ngoba sokuphume umbiko othi wona kulenani elikhulu sibili labo abaphila ngokuthengisa imizimba yabo. Ikanti ke isilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% yabo kuthiwa baphila legciwane lengculaza ba HIV positive. Ikhoke sizamake ukuthi sihlaziye ukuthi kanti vele kwenzakalani njalo siyakwazi ukuthi lo msebenzi awukho emthethweni bayabotshwa mihlale ngimihla kodwa kuzathola ukuthi abesifazane abesilisa labo bayenza khonoko oku ya emacansini njalo abanye babo kade bekhuluma lapha besithi nxa besiya emacansini amadoda abanikazi lawo yibo abathanda ukubhadala intengo inganeno kodwa besithi kabafuni ukusebenzisa okugqoka lokhu ikondom.
Aiwa, iroida mapije izvo. Chokwadi nhasi muchirongwa chedu chengatikurukurei madzimai women's round table. Tiri kutarisa mashoko ekuti utachiwana weHIV AIDS huri kukwira zvakanyanya mumadzimai anoita basa rechifambi. Tiri kunzwazve kune rimwe sangano riri kuti iro zvinotodarika muchikamu chinosvika 20%. Yemadzimai ari kuita basa yevane utachiwana weHIV AIDS. Uye zvetanzwa Dr. Parini Nyatwa achitaura kuti dambudziko iro riri kuwanikwawo zvakare mune avo vari mumajeri. Asi nhasi sekutaura kwatamboita tiri kukurukura nenyaya yeHIV AIDS mumadzimai. PJ, I think we'll take a listen to some of the sex workers that we spoke to earlier on as we wait to hear from our guests.
Upenyo pale zvino wakaoma nekuti sex work chayo haibhadhari. Chaunokwanisa kuwana musex work zvirwere zvepabondi. Mari dzacho kana dzaunowana unopedzisa wava greedy yekuti unosangana neye certain client anokuudza kuti kana uchida mari yakawanda chindina nzvamengo yangu. Iwo nekuda kwekuti unonyatsoziva kuti ndikana nzvamengo iyi ndinowana mari yakawanda unobva wazviita. Ofuchi zvinozoriska isusu wakuwanwa uchiita maSTIs mukanwa. Zvirwere zvepabonde and even now inini am living HIV positive pane incident yandakarepwa first day rangu musex work.
Wakatanga kuita basa iri rini?
Ndakapinda sex work 2010 mwana wangu ane gore mai vangu vakashaya ndiri mulebha murume wangu akasungwa time yandakasunguka mwana saka I had nowhere to go marelatives chaivo havana kunditambira because ndandiane mwana vakanditi tinotambira munhu asina mwana mwana wako hatikwanisi kumutambira panapa saka ndakatoona kuti ndikada kuti ndimire ipapo handizokwanisi kuchengeta mwana wangu. I had to live in the street sometimes ndisiya mwana ega ndisaga mari ndichikumura hembe kumaavenue kusvika ndazowana mari yekuzvitsvagira imba ndatanga kutsvaga imba ndopa ndakazosangana neincident yandaitaura iyayi.
Saka izvi waizviitira kupi?
Ndaizvisisa mumaavenues kuwadzana kunonzi kuwhite house nemusix sport.
Iwe ungati chii chakanyanyoitika kuti uzowanikwa uchifunga kuti uite basa irori? Sei vakawanda vanoita basa irori vari kuriita?
Basa iri zvandinoona hariitwi nemunhu anoda asi kune vamwewo vane mashavi ekuti unonyatsoona kuti ezvinozvi ndikasatsvaga mari yekuti ndichengete mwana wangu hapana munhu anokwanisa kundibatsira kuchengeta mwana wangu. Like inini mai vangu havana kamubhobhera vakandiratidza kuti ava ndiwo baba vako ndakakura ndichiziva mai vangu iriiyo ndiwo relative one yandanga ndinayo. Saka pavakafa I had nowhere to go.
Ndanzwa uchiti iwe uri kurarama neutachiwana weHIV AIDS uri kuwana rubatsiro here mukuedza kuti urwise utachiwana uhu?
Ndiri kuwana rubatsiro ndiri kutora mauyo angu machenolam iyi kuibit ndo kwandinotorera ndichibatsirwa nesesha.
Tinoonazve vamwe vanoti vanowana mari kubva mubasa iri paunomboshanda unenge uchiwana mari yakamira sei uyezve tichiona kuti munyika basa iri haribvumidzwe zvii zvaunoita kuti usawanikwe uchizosungwa nemapurisa nezvimwe zvakadaro?
Basa iri haribvumidzwe and paunotomhanyidzana napo isisu semasex workers we believe kuti pane mapurisa pacho ndo pane mari saka even pakanzi musabate masex workers kana chii mutengo wadzikira nekuti kana vakadzive mumba vanongouyo vachingomira nesu mumarodha.
Saka iwe shuwiro yako yemangwana ndeyei semudzimai?
Ini shuwiro yangu ndeyekushanda young divorced mother ichinzwa zvichemo zvavo nokuti inini ndakarasikirwa netariro time yandainidha amai nemurume dzemhosva zvakazondiridza kuti ndiende kunoita zvinhu zvandandisingakwanisi kuita zvandaishora ndichikura zvakazoita kuti ndigume ndakurarama ndine utachiwana ini ndakakura ndisina.
PJ, we heard there from Sharon Majiwa, who herself says she is a sex worker but is trying to better her life by going to, and she's saying she's actually studying cosmetology. And she's saying, you know, what led her to actually go into the streets was she wanted to look after her then one-year-old child. So, you know, some of the stories are really sad. We also had the opportunity to speak to Mercy Ndlovu. I think you spoke to her too.
Yes.
What was she saying?
Basically, she was saying she was forced into being a commercial sex worker because of the circumstances and so on. And but she realized that she has to change her life because she was at the risk of catching on HIV and AIDS. But unfortunate for her, she managed to get an opportunity to get employment, to get a job, and to just better herself. And then she realized that it is important to leave this job because it's too risky.
Yes,
and she's not HIV positive.
Yeah, that was very moving, in fact, because from what her conversation, she was actually saying she still works with commercial, you know, with sex workers. Apparently, we shouldn't use the word commercial. And this actually came from Mercy. So she says she's working with sex workers. And what she's found is that it's easier for them to talk to her and to also share their ideas and to also make sure that if they do want to go back to school, she points them in the right direction.
Yes.
Tiri papo pije, tine mutererwe dwoktanga, mukoma ozwo makadi mukoma ozwo parizvino mukoma ozwo foni yavo inenge isiri kunyatsoita zvakanaka tombodzokera zvedu mukuzeya ungangoda kutsanangura zvazviri kutaura sisi Mesi
usisi Mesi utenana na uloke khona emsebenzini lo kodwa ke yena wa banjwa ngamandla ukuthi nena angene kulo msebenzi kungenxa yokuthi wayeseswele ukuthi uyenze enzeni ngoba wayefelwe ngumama wakhe umngakhe laye wasengena ejele. So izinto vele zisase simzimela ukuthi ena nayenzeni kwakule nyanginye indlela. Njalo yena-ke waba lohlupho lokuthi wangena kulo msebenzi sisemncane and njalo sisemuhle okuthi wacina edlwengula lapho iqalisa vele and labanye bakhe ayiqalise labo ayivele abazi bona ukuthi nana naba-HIV positive. Laba ababadlwengulayo babadlwengula bonke bebatshintshanisa sikhathi sinye okokuthi nana nabathelela igciwane leli balithatha from omunye balithelelwa omunye njalo njalo. Kodwa-ke yena-ke uthi yenanana uyakwazi ukuthi lo msebenzi uyingozi ngakho usefuna ukubuyela esikolo.
Aiwa,
simfisela inhlanhla.
Ehe, tazwa. Sisi Sharon vatanga kutaura vaive vachiti ivo chinonyanyorwadza pabasa iri ndechekuti unosangana nemumwe munhu anoti iye aiwa usazvidzivirire iye achiziya paakamira sekutaura kwaita Sharon abva ati iye akawanikwa achibatwa chibharo nevamwe varume vakava chinjanisa vachiita zvakawanda zvakadaro uyezve pari zvino ari kurarama neutachiona asi tikanzwawo sisimesi zvevachiti ivo pavaishanda basa iri vaibva vatotaura kuti pasina kuzvidzivirira havapindi pabonde saka zvakavabatsira nekuti pari zvino havana havo utachiona asi vati vazhinji vari mubasa irori vane utachiona
pari zvino okwamanje isilinganiso sokuyi 20% kwenkulungwane lenkulungwane about 54,000 abantu abaphila ngokuthengisa imizimba yabo
tiri kunzwa kuti tinenge tina mukoma Ozwo vanenge vadzoka panhare makadii mukoma Ozwo aiwa takasimba tipeiwo pfungwa dzenyu asi dai madzikisa redhiyo mbijana
from Durban ndinongotenda nyaya yechirongwa chenyu chirongwa chakaisonaka shuwa panyaya yekumadzimai even iwo kuvarume ava ndinofunga kuti vanhukadzi kana kuti vanhu vechirume ngatidzidzei nenyaya yechirwere ichi kumazuva ano chehiv and ndinoda kuyambira vanhukadzi kuti kana muchinge mapererwa nepfungwa kana kupererwa nezvokuita kuburikidza kunge mashaya mari akutishaya zvokuita munyaya yeupenyu hwavo makudai mazuva ano ngatitrae kuitawo maprojects kana kuendawo muchurch maorganization anotrai kubatsira vanhu kuti vaone kubatsirikana right now ndokutaura nyaya yasisa vati vakarepa and vakanzi mwana wavo vakazoita mwana vamuchipatara ndongo vakashaya rubatsiro right now vakuti vakunarame nechirwere vari muchirwere chehiv and positive zvakazova leader mumatambudziko ekusangana nechirwere zvino vakashaya ivo kakuti vakarwara mari yacho yachazochengetwa mwanawo iyeyi zvichazowani kana zvisinani kuti mai ngavatitakuru
mukoma ozoimbofambaifambai mbijana hatisi kunyatsonzwana na fambaifambai mbijana muenda pane network saka kana muri truck driver mukoma ozonyatsotaurai tinonzwa kuti vanhu vanonyanyeta mabasa ekufambawo imi varume ndimiwo vamwe vari kuita kuti madzimai azosvika muna taisireva umo zvinofamba sei
vakadzi avakava vakawanda matinofamba munzira ichirume ndiri kuti hatigarisi pamba
mukoma ozwa foni yenyu haichatombowiki zvakanaka ya taurai henya state ako kunzwai
nyaadzimaimumarodhi matinosangana nazo ndezvekuti vanhu
komaka tinokufonerai futi ndofunga mune mazosvika pane netiweki yakanaka tinotenda kunge
mamuinaokay
tine mwoye muteereri vamuzorori tinokuchingamidzai pachirongwa
makadii zvenyu vana tete
aiwa tiri wadi muri kupi kusouth africa mukoma muzorori
handiri zvangu mupretoria umu
ehe muri kunzwa nyaya iri mugango iyi munoionawo sei
ei nyaya iri mugango inofiririsa kwazvo
ehe sei muri kudaro
chandiri kudaro ndechekuti munoziva upenyu hwedu isusu hwevanhu vatema kana kuti vanokura mukurarama muvabereki ukazowanikwawo munhu wowanikwa uchinotengesawo muviri uri munhu wechikadzi zvinhu zvinofiririsa kwazvo asi ndiri kurwadzikana navateta vanoratidza kuti asi ndoona sekuti vakakasira kumhanyira kumedza kutsenga kuchada de vakambotsvagavo rimwe nzira vakambotsvaga kana nzira mbiri kana nhatu zvadzo dzokuti vangaita sei pulani yokuti vangatsvaka mari sei sezvo vanga vachitaura kuti mumwe wavo wakambodi wakaenda kujere vachine mwana mucheche
saka
handiona sekuti vanenge vakakasira kumhanya kumedza kutsenga kuchada
asika mukoma vamwe vanotiwo imi varume dzimwe dzenguva ndii munoita kuti mabasa aya aramba achipfumbira nekuti dai pasina varume vanonyenga madzimai aya anoita zvoufambi pangadai pasina chifambi munozviona seizvi
iyoyo ndingaiona iri pointi zvayo but handioni iri pointi chaiyo nokuti munoziva zvinoitika pavanhurume kavanhurume vanoita kajairira ikako kwekuti vanhu vachiona madzimai kana pasinawo madzimai handioni kuti reri dambudziko kuvanhurume
pj
saka mati zvoitwei kuti dambudziko iri ringe richipera
iri dambudziko ndoona sekuti mutemo wedu wanga wakanaka zvavo muzimbabwe kurambidzawo chipambi ndisingareveri kuti chipambi chinoitwa nevanhukadzi chete asi kuti chinozvibatanidza zvese nevanhurume but ndoona sekuti hurumende yedu iri kugona pakuti chipambi chichawanikwa chichiindirira mberi
ko imomo musouth africa makamira sei panyaya iyo yechipambi
muno musouth africa nhau dzechipambi ndoona sekuti muno marights akanyanya kuwanda saka muno munyaya dzechipambi ndoona senyaya dzisingambonyanyi kutorwa serious
aiwa tinotenda mukoma muzorori kunge manga muinesu pachirongwa
tinotenda vana tete
aiwa tinotenda
olokoze umchaeli utruck driver oke wakhuluma ngaphambilini kukamzorori mbeloke ngisabhalabhala lapha kancane ukuthi khona ngizachasisela abalaleli ukuthi kade sitshoni vele and njalo lo cingo lwakhe kade lungazwakali kangako kodwa-ke enguzwileyo yikuthi uthi yena igama lakhe ngu-oswell yena-ke sivame ukuzwa indaba eziningi ezokuthi ama-truck drivers yibo abathwalayo abesifazane laba abavame ukuphila ngokuthengisa imizimba yabo yena-ke uthi yena nana ubekhuthaza ukuthi ngabe abesifazane laba bayaqalisa imisebenzi yezandla bazelukele kumbe bayeluka amadoyili kumbe benzeni okunjalo njalo kumbe bathengisa amatamatisi kulokuthi bangene emsebenzini lo wokuthengisa imizimba yabo. Wathi njalo futhi wathi yena kule nhlanganiso ezithile, ihlanganiso ezinjengama-church, inhlanganiso ezizimele ama-NGOs, aphathisa abesifazane ababe sebewelwe luhlupho. Ikanti ke uMkoma Mzorori laye ugcizelele khona lokho esithi yena yena ubona ngani laba abesifazane esike sakhuluma labo uSharon uthena uthena waphangisa kakhulu yebo waba lodubo kodwa waphangisa kakhulu ukuya umsebenzi lo okhanya ulula ukuthi uthole imali masinyazanyanaze kodwa ke uyazilethela imikhuhlane eminingi ubuthene ke uthi ngawaqala waya khuluma labanye abenhlanganiso ezehlukeneyo njengakhona lokho kade kukhulunywa ngoOswell ukuthi kabaye emachaweni kabaye enhlanganiso nezizimeleyo ukuze bathole uncedo lokuthi baziphilise empilweni kulokuthi uye zikhokhela into enjalo kuyafana lokuthi ukusebenzisa i-razor e-toilet.
PJ tinenge
ngakucho
tinenge tine mutereri ari pa runari pari zvino sisirumbidzai makadi
sofarawo
sisirumbidzai muri kunzwa nyaya iri mugango munoiona ose
isusu bazi rinotoonona izvozvo rinonzi gava today tikutoona kuti nyaya dzacho dziri kutoramba dzichiwanda izvi zvinonyanya kukonzereswa nekuti izvoni vanenge vasina zvekuita vana vasikana vedu kana mwana asingashandi kana kuti vabereki havasi kushanda nhamo ikawandisa mumba the only option yaanenge atonayo ndeyekutotega ndigonowana zvinodibatsira kuzvibatsira kwacho akutopinda muchipfambi muchipfambi muya tava kutowana kuti mwana wedu mwanasikana wedu atova neHIV and zviri kutonyanya kuti affect especially vana vemuafrica noma zviri kunyanyoitika stereke and tikutoona kuti dzimwe nyaya dzacho dziri kutokonzereswa nemarecent issues akabuda kuti vanhu vari kudzingwa mabasa andstaff munhu angatova dipende ndiona kuti ane kabasa kake karinani kaari kuita of which mazuva ano zvinhu zvakaoma kutaura chokwadi hapana kana pekuti munhu oti unotangira apa wadzingwa basa uri musikana vasikana vazhinji inotanga kuuya mumaindi make atinga adzingwa basa ndechekuti ganendoenda pabhawa padhude drisi ndinowana mari ndokwanisa kuriritirawo hama dzangu dzinotambura dzisina zvekuita ndikwanisa kungoriritira iu hwangu nekuti ndekuti adye chekuta patepo panenge pasina saka the only option inenge itoripondo yekutongodzirega ndiende kuchipambi of kuti resi yedu yeHIV iri kubva yatonyanya kukura zvisingaiti saka ai pane nyaya pabhamba
Muramba makabata sisirumbidzai PJ we are hearing there from Rumbidzai Maunde of Girls of Today. We're going to just keep you on the line while we close off this first half of the program. But she's saying that yes, she she acknowledges there is a high rate of HIV and AIDS, especially amongst the younger girls that she works with. But they are trying to come up with programs in which they can also work with these affected group and just make sure that they are not at risk.
Yes. Bekhuluma lapha umhlonitsha wethu kuhlelo lwethu lwalamhlanje sibona ngathi incingo zethu akhanya ziyahlupha amavela silamhlanje. Kodwa ke unkosazana Rumbidzai Maunde usebenza le nhlanganiso ethiwa yi-Girls of Today. Lapha bekhuluma ukuthi na yebo siyezwa inkuthazo eyenziwa ngabantu bonke eyokuthi kumele amantombazana lawa azame eze amanye amacebo kulalawo akhona ukuthi bayithengisa imizimba yabo. Kanti-ke sizakuthi kabe lokhu esecingweni siye sivalelisane labalaleli bethu aberediweni siye ebulenjini.
Aiwa, PJ, you know, this first half seems to have gone very fast, but we also have our guest who's holding and will transition with her, Tadiwa Fupa from the National AIDS Council, and also Rumbizai Maunde of Girls of Today. Thank you. And also thank you to all our valued listeners who called in and some that left WhatsApp and Facebook messages. You know by now that we are streaming live, so please do go and join us at www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Nhlanganya Huye. Stay tuned.
And I'm Praxedes Jeremiah.